Mutungamiri we NDC Alliance Vanessa Chamisa vaita misangano miviri kuManicaland vachikudza vatsigiri vavo kuti hurumende yavachaumba mushure mekukunda musarudzo ichaita kuti upenyu hwevashandi vose munyika hunake. Vachitaura vari kwamurambinda kubwera, vachamisa vati vanoremekedza zvikuru mauto, vachiti mauto vanhu vanoshanda zviri pamutemo uye vachatambira nemaoko maviri munhu achasarudzwa kuve mutungamiri wenyika anenge asiri weZANU-PF.
Masoja dedu, masoja anosaluta vanhu nemutungamiri anenge asarudzwa ipapo. Saika zvino izvozvi zvakuba takuenda kusarudzo. Patinongopedza kuvhota asarudzwa ndianosarudzwa. Chiri kusaluta hasi musoja, chiri kusaluta mutemo. Chiri kusalutwa hasi mutungamiri, chiri kusalutwa mutemo. Saka masoja edu tinoafarira nokuti anoziva mutemo wedu kuti unofamba sei. Nokuti kana ndichiuya inini kandiri kuuya kuzorera vanhu vese, chokutanga musoja anofanira kunge akaguta kuti nyika inge yakaguta. Kwete kuita musoja ane nhamo yokuti haatokwanisi kana kumira nekuti haana chinobatira futi haigoni kusumuka. So tagadzirisa hurumende painongopinda, chokutanga chandiri kugadzirisa mashandiro anoita vagari vemuhurumende. Ticha uchanakirwa nemufaro, musoja uchanakirwa nemufaro, nesi uchanakirwa nemufaro, vadhivhisi muchanakirwa nemufaro, nokuti ndiri kuuya semunhu ari kunangana nevashandi vemuhurumende.
Vachamisa vatora mukana uyu kutaurawo pamusoro perwendo rwavo kuBritain, vachiti Zimbabwe inyika inoda rubatsiro kuitira kuti sarudzo dziitwe nenzira kwayo uye pasina mhirizhonga. Asi vachamisa vayambira zviuru nezviuru zvevanhu zvauya kuzonzwa vachitaura kuti NDC Alliance haisi kuzopinda musarudzo kana zvavari kuda zvisina kugadziriswa.
Unokozoti muUK muchirohwa mupururu pakati pevarungu, ndikati muzimba wapenga vakoma, wotungamirira UK. Pane madhokuta, manesi, maticha, vese nyaya vari kutaura ndeyekutoda kudzokera kumusha. Tivake nyika yani? Ndikati mirai musadzoka mudura musati madziso azvipukuto. Munorimira pasina? Regai nditange ndadira mushonga muzvipukuto. Mowo uya ndamisa mushonga uya ndaakunomisa. Muchavaona manje manje vakamirira kuita mududu nemudungwe kudzoka munyika yavo. Togadzira nyika yedu uye vadzidza zvakawanda iko. Vanotiudzira zvavakadzidza ikoko kuti zvivandudze nyika yedu. Saka tiri kupora. Saka natine zvinhu zvitatu. Chokutanga chatine nyaya yokuti choda kuti mutibatsirewo kuti munyika medu tiite sarudzo dziri pachena. Pasaita unorova munhu, pasaita unotuka munhu. Ivo pano hamukonizi ndikatuka amunangagwa pano ndenda kutadzirai. Takataura tikati number one, uyai mutibatsire muZimbabwe kuti masarudzo dzedu dziite dziri pachena zvinoitika kune dzimwe nyika. Nokuti zvinobatikwa neEU neSADC kusanganisira neEU naBritain. Sarudzo dzedu ngadzifambe. Tine bopoto ratinaro nevakomana ivi vabiti vari taura. Tiri kupokana nenyaya yekuti takati pane zvinhu zvatisingati takaita hasi kuzoenda kusarudzo. Tisatagadzirisa nyaya yekuti anopurinda bhaloti ndiani, anochengeta bhaloti racho ndiani, uye anoreendesa kwarinofanira kuenda ndiani. Ndobatazotaura futi tikati uye achanaunza sarudzo wacho ndiani, uye tada kuziva kuti anga achimbobira sarudzo pesa apa.
Vachitaurawo pamusangano waitirwa kwamakonhi, mutungamiri webato rePeople's Democratic Party Vatendai Biti vati sarudzo dzichaitwa munyika hadzina kuoma sezvo zviri kumunhu kuti asarudze chakanaka kana chakaipa.
Kualliance tiri kufamba nezvinhu zvitatu. Chekutanga inyaya yechanduko transformation. Tuda kuchinja ikonomi yedu hama zvinodikanwa. tudakubaka ikonomi yedu kuti vana vaende kumabasa tudakubaka ikonomi yedu kuti vana wese awane mukana inonzi pachirungu opportunity tudakubaka ikonomi yedu kuti vana gare zvakatendeka inonzi prosperity transformation, opportunities, and prosperity.
Misangano ya nasi yanga iri yekutanga zvichitevera kudzoka kwavo kumusha mushure mekushanyira kuBritain uko vachanisa vakasangana nemutungamiri wenyika iyi amai Theresa May pamwe negurukota rinona nezveAfrica muBritain vaBoris Johnson. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC ndini Tanonoka Wande.